Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 23 ndira 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvakaita hurumende zviri kukunzwa chaizvo chaizvo kuti zvicherwa zvedu ngazvigadzirurwa yatinoti value addition yei zvinatsokucheneswa muZimbabwe imomo zvavanoita goridhe riyei zvozotengeswa zvaane urebu hwemari.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inorumbidza hurumende mukurambidza kubudiswa munyika kwechicherwa chinokosha chelithium ichiti inofanirwa kutengeswa yacheneswa muZimbabwe. Dhora remunyika rotanga gore nekushaya uremu zvakanyanya.
Ndiri kuona zvichiramba zvichinetsa zvokuti kuti vasina mapepa vana vange vari muklasi vange vari kuchikoro zvichatinetsei, asi ndinozoona after my elections muSouth Africa zvaita beta.
Rimwe gweta rinoti harioni magariro evabva kure muSouth Africa achigadzikana kusvika sarudzo dzemuSouth Africa dzapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inorumbidza hurumende mukurambidza kubudiswa kwechicherwa chinokosha chelithium ichiti inofanirwa kutengeswa yacheneswa muZimbabwe kuti chicherwa ichi chibatsire mukusimudzira zveupfumi munyika. Lithium chicherwa chinoshandiswa mukugadzira mabhatiri, uye lithium iyi yava kudiwa nenyika zhinji panguva ino apo motikari dzinofambiswa nemabhatiri dzava kugadzirwa zvakanyanya. Pakutanga kwemwedzi uno hurumende yakasiya vanochera chicherwa chelithium muZimbabwe pamwe nevamabhizimisi vanotenga chicherwa ichi vasisina mabasa. Hurumende yazivisa kuti haichabvumidzi kuti lithium itengeswe kunze kwenyika isina kucheneswa. Vaitenga lithium iyi vaizoitengesawo kuSouth Africa. Vanodzidzisa zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende yakaita zvakanaka kuti lithium icheneswe munyika isati yatengeswa kuitira kuti ibatsire mukusika kusikwa kwemabasa munyika.
Lithium ichicherwa tingati maminera one yamaminerals ayaya ano ari kudiwa chaizvo pasi rose nenyaya dzokuti ero anoshandiswa mumabhati emotikari dziya dzaakugadzirwa dzichimhanya namagetsi. Saka Zimbabwe ndeimwe yenyika ine chicherwa ichocho kudarika nyika dzose dzapasi rose. Ndosaka paanomukurumbira kuti kune chicherwa chakaita selithium ichi chaisiti chacherwa choendwa nacho kunze kwenyika chondogadzirirwa ikoko, Zimbabwe yesara yakabata mavoko. Saka hurumende yakaisa mutemo wokuti aiwa zvatawana chicherwa ichi chaakudiwa nenyika dzakabudirira dzaakutanga kugadzira mota dzakawanda dzinomhanya namabhatiri anenge amagetsi, chaakuti izvo ngazvacherwa muno zvogadzururwa muno zvozoenda kwazvinoenda zvaano mutengo wapamusoro zvavaredi kunoshandiswa ikokoko. Ndosaka pakuita mashoko akawanda wanda chaizvo kuti lithium zvakaita hurumende zviri kukunzwa chaizvo chaizvo kuti zvicherwa zvedu ngazvigadzururwa yatinoti value addition yei zvinatsokucheneswa muZimbabwe imomo zvavanoita goridhe riyei zvozotengeswa zvaane uremu hwemari yakawanda, kwete kuti zvinoita uremu zvava mhiri kwamakungwa aiwa. Nokuti hapana nyika dzakabudirira dzisingadi chicherwa ichi parisi.
Saka profesa, takaona zvinhu zvakaita saizvozvi kune zvimwe zvicherwa zvakaita samangoda negoridhe nekromu. Munoona sekuti lithium iyi ichapunyumuka here
mukubatwa nenzira yakangoita sezvimwe zvese izvi zvicherwa
pari zvino ndoona sokuti kubatwa kwakaitwa zvimwe zvicherwa zvaana Diamond Shares kucha timbruve ipapa Luthiam nokuti tinoona isu kuti mitemo yakazoiswa nehurumende iki zvino yokuti hakuna chicherwa ichocho chichafanira kuendeswa kunze kwenyika kunotengeswa chisati chachenurwa zvo zvakaita kuti vamwe vanzi tawana mangurura ari kuenda kusouth africa nechicherwa ichi vachisungwa kana vakazosungwa zvokuenda mujere zvino pazvaradzidza chiratidzo kuti aiwa izvi hazviitwi izvi pamadiamonds hatina kumboona munhu akasungwa akapiwa mbiri akawanda chaizvo hatina kumboona paakazonzi apa pakashanda apa saka tingatisu chakachenjedza ndo chakatanga asika ngatizive kuti chirwere muzimbabwe tinacho chouori nopamwe chete nepolitics dzedzi kuti zvimwe zvinenge zvisinei nematongerwo enyika zvinenge zvonzizvo aiwa izvi zvazoita zvazoitwa nehurumende ndo yazoita zvakati pachirongwa chiripo ichi pamakambani akapiwa masimba namalicense okuchera chicherwa ichi pamwe nokumachenesa ari kuita mashura nezviratidzo munharaunda imomo mavari kuita basa iro rokuvaka zvikoro kugadzira migwagwa kuvaka makiriniki ngaasiwe akadera achiita basa rawo nomazvo chisinei kuti ndezvepati yakati chisinei kuti ndezvehurumende ngachingobatwa sechicherwa chenyika chavo chezvizvarwa zvezimbabwe zvekare makambani anopiwa mabasa iwayo ezvicherwa izvo zvine zvimwewo zvicherwa ngavaite ivo chitsidzo chokuti vachazoita chimwe chunhu mumanharaunda imomo kuvakurudza zvinovakurudzwa imomo kuitawo maguta anobvira kumaruwa zvichikwira sezvinoita kune dzimwe nyika kuti kuna anonzi masmall town ayaya angava magrowth point ngaasumudzirwe angava maruwa chaiwo chaiwo ngaasumudzirwe noufumi hunenge huchibva munharaunda imomo kwete zvakaitika pamadiamond kuti hapana chakabuda ipapo
kuti nyaya yelithium ifambe zvakanaka chii chinofanira kuti vahurumende kuti lithium iyi ibatsire mukusimudzira hupfumi hwezimbabwe
hurumende inofanira kunge ichiburitsa pachena zvinyorwa zvinoratidzwa kuti chicherwa ichi chacherwa chakawanda sei chicherwa ichi chatengeserwa kupi chikaunza mari yakadini ikazoita chii zvinge zviri pachena kumunhu wose zvingava zvinobudiswa mumapepa tichitarisira kuti kana zvobuda ngazvisangobuda nechirungu chete ngazvibude nemumwe mitauro inonzwisisa vanhu vanatsokuzviziva zvekare hurumende inofanira kunge ichikurudzira pamwe nokusungira kambani dzinenge dzichichera zvicherwa izvozvo kuti zvionekwe zvavanoita munharaunda imomo kuti vanosiyei munharaunda imomo pavanenge vachitora chicherwa ichocho inonzi pachirungu social corporate responsibility yekuti zvamatora zvamatora imomo matora mari matora chicherwa ichocho chii chamasiyavo imomo magadzira sezvinoita kambani iri kugoromonzi iri kugadzira migwagwa iri kugadzira makirinika iri kuvandudza zvikoro ndo zvatoda zimbabwe yose zvekare hurumende kana ikaona kambani dzinoita izvozvo ngaichivapawo watinoti matax break aya kuvadzasira michero yavanobhadhara kuhurumende kuti aiwa matobhadhara michero yenyu nezvamaita kunharaunda dzamunoita basa renyu
avo vanga vari vanodzidzisa zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti mimwe mitemo yakadzikwa nereserve bank of zimbabwe kusanganisira kuwedzera zvakanyanya mutero wekukwereta mari kumabhanga yave kutopa kuti dhora remunyika rirambe richishaya simba zvodzorera kumashure urongwa hwehurumende hwekudzora dhora iri nekumisa kushandisa kweriamerica gavhuna wereserve bank vajohn mangulia vanoti kana makambani achida kukwereta mari kumabhanga anozobhadhara mutero unenge wakapetwa nemazana maviri kubva muzana kana kuti 200% tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwe maonero avo
Iyo reserve bank pachezvo ayo kubudikidza neinterest rate yavakaisa ye 200% zvakakonzeresa kuti vanhu vatotiza Zimbabwe dollar yacho nekuti 200% interest rate zvinoreva kuti ukatora chikwereti chedhora unofanira kudzorera $3 pamusoro pedhora nekuti 200% ye $1 $3 bozo zvorera $3 racho kureva kuti wakudzorera $4 zvoreva kuti dhora riyari wanga vatora wakudzorera rapeti waka 4 ndiyani ari mumaketi ari kuita business rinomupa 4 times return on investments hakuna saka vanhu vabva vatiza vebusiness kushandisa Zimbabwean dollar kwakuchinja maloans avanga apiwa ezim dollar kuti chitichinjira aita ari maus
zvinorevei zvitakatarisa iwo mutemo weRBZ wekuwedzera mutero pakukwereta mari
mutemo wereserve bank iwoyo wakaisa we 200% interest rate ndiwo kuti ivo pachezvo vari kutozvipiringisha pachinangwa chavo chekuti tishandisa chiZimbabwean dollar chechipiri chekuti Minister of Finance inotongamirwa naProfessor Mutuli Ncube iri kupamba mari kusa mari yakawanda mumarket kubudikidza nebhajeti ravo
mungapa muenzanisiro ipapo muzvinafundo
ku2019 budget ranga riri 8.1 billion Zimbabwean dollars 2023 budget right now is $4.5 trillion. Saka takabva pa $8 billion kusvika pa $4.5 trillion. Inova 55,000% increase ye budget pa 5 years. Saka mari iyoyo iri kunopinda mumarket yoderedza simba reZimbabwean dollar. Vanhu voritiza nekuti harichina simba. Kana mari yashaiva simba, vanhu vanoitiza. Ipapa patapedza gore ipapa muna December vamutuli netimu yavo vakaita karikiriki kubhadhara mapayments ehurumende avanga vakabata nguva yese mwedzi yese mukati megore mari yongowanikwa yazara mumaaccounts emakambanis akanga asingabhadharwi
pane dambudziko reapa
munhu iyeye akapuwa mari yanoidii anomhanya anotenga foreign currency saka tinoona Minister of Finance ichitadza basa pakadaro ipapa saka izvozvo zvinopedza simba kuZimbabwe dollar. Chekupedzisira chekuti hurumende pachezvayo haina faith nemari yavo. Havatendi mari yavo.
Ko sei muchidaro?
Sei ndichidaro chekuti macharges maservice ese hurumende mazhinji akushandisa maUS dollar. Mukapinda paborder rebate bridge hanzi hatidi kuona chino Zimbabwean dollar. Munobhadhara ari maUS dollar. Mukaenda kumapassport munobhadhara maUS dollar. Hakuna passport yeZim dollar. Majuti anobhadharwa mazhinji ari kumaUS dollar. Mukaenda kumagarages efuel kunyangwe even nehurumende acho magarages maUS dollar. Patoget US dollar. Mare vakupa vashandi kunyangwe zvairi shoma zhinji yacho US dollar.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda muSouth Africa ari kuenda kumatare nhasi zvakare kuedza kuchengetedza kodzero dzezvizvarwa izvi. Masangano aya anoti Zimbabwe Exemption Permit Holders Association, Elaine Suzman Foundation neZimbabwe Immigration Federation anoda kuti Gauteng High Court imbomisa zvinoda kuitwa nehurumende yeSouth Africa zvekurambidza kunyoreswa muzvikoro kwevana vevabereki vane magwaro eZimbabwe Exemption Permits. Gweta rinoshandira muSouth Africa vaCrispin Machingura vanoti havaoni mamiriro evabva kure achigadzikana kusvika sarudzo dzemuSouth Africa dzapfuura.
Vana vasina mapepa kana kuti vasiri vari munyika inei zvisiri pamutemo vanga vachibvumidzwa kuenda kuchikoro. Vanga vachienda kuchikoro vamwe vacho vachienda kuzvikoro zvavasingabhadhari kuzvikoro zvavanoenda mahara. Vamwe vacho vanga vachienda kuzvikoro zvinobhadharwa vabereki vavo vachikwanisa kubhadhara. Asi iko zvinezvi zvinhu zvaakuti chinjei pamusana pekuti makore ati wandei uyezve pamusana pekuti panenge pava nekurwira upfumi hweSouth Africa zviri kunze kukupiwa marights neconstitution. Ndinogona kukupa muenzaniso tanonoka. Dare reconstitutional court zvese neconstitution yeSouth Africa inopa right kuti munhu wese ari muSouth Africa whether ane mapepa kana kuti hana kana uchishanda unofanirwa kubhadharwa. Izvozvo iright yakangofanana neright yekuenda kuchikoro.
Asi iyo hurumende ya South Africa inofungei pamsoro penyaya iyi. Chii chiri kuitika pamsoro penyaya yevana vechikoro ava.
Hurumende ya South Africa inokoshesa marights aya zvakanyanya zvekuti mumaziso angu inini ndinotoona marights aya achipiwa muSouth Africa kupfuura zvinoitika kuZimbabwe. Zvisinei hazvo, panguva inei nokuti takuenda kumaelections ava vedhudhula chikwata chinoda kuti maSouth Africans aende pamberi, apiwe kodzero idzi pamberi pedu isusu maZimbabweans tisati tapiwa. Ndiri kuona zvichiramba zvichinetsa zvokuti kuti vasina mapepa vana vange vari muclass, vange vari kuchikoro, zvichatinetsei. Asi ndinozoona after my elections muSouth Africa zvaita beta. Unoona kwemakore akawanda right yaipiwa vana vechikora zvisina kana problem. Problem yangotanga iko zvinezvi nokuti pane mapressure groups akaita sedhudhula, uyezve panenge pane competition yemaresources emuSouth Africa.
Imimi Sagweta, nyaya iyi munoiona sei vamachingura?
Maonero angu inini ndeyekuti dai kuZimbabwe kwanaka, vana ava vaingodzokera kuZimbabwe vanoita vanodzidza ikoko. Ungadai wakaona video akabuda, mavideo akabuda last week, vanhu vakanga vaenda kuZimbabwe kuholiday, Christmas holiday, vakudzoka. Ungadai wakaona pane mavideo evanhu vari kukrosa Limpopo nemhando dzinotyisa, vamwe vachipinda mumvura, vamwe vachipinda nepabridge vachizodzika muuye yatinoti no man's land. Ikoko kuzvese zvauri kuona izvozvo inzira dziri kushandiswa nesu maZimbabweans kuti tipinde muSouth Africa, pamusana pekuti tinoziva kuti kodzero dzakafanana nekuenda kuchikoro dziri kupiwa nehurumende yeSouth Africa mahara. Izvozvo zvinobanda, zvinorwadza mwoyo yedu. Tinoda kuti kuZimbabwe kunake, marights wayo apiwe kuZimbabwe. Vanhu havazombova nechishuvo chekuti vakrose Limpopo vachiuya kuSouth Africa, zvinoisa upenyu hwavo panguva yakaoma. Chido chedu ndechekuti kuZimbabwe kunake, tese tigone kunogara kuZimbabwe kusingadiwe mapepa nokuti ndiko kunyika kwedu.
Avo vanga vari Gweta rinoshandira muSouth Africa vaCrispin Machingura vari panhunhare kuJohannesburg, South Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday, chirwere cheCovid-19 chinonzi chakawanikwa muzvikoro zveboarding zvitatu mudunhu reMashonaland East. Zvinonzi vana vechikoro nevarairidzi makumi masere vakabatwa nechirwere ichi zvondorapera. Zvikoro zvitatu izvi zvinoti Murewa High, Norway Mission neHurungwe Primary School. MuNewsday makare, masabhuku eWard 37 kuGood Central akaramba kutambira masaga efertilizer mazana maviri akatengwa nemari inobva muhomwe yomutungamiri wenyika kana kuti Presidential Input Scheme. Marori akanga akatakura fertilizer iyi akatodzokera nayo. MuKroniko, mutungamiri weMDCT vaDouglas Mondora vanoti vachatutsudza kuva mutungamiri wenyika musarudzo dzegore rino, vachiti vachakunda nemavhoti anoita zvikamu makumi matanhatu nematanhatu kubva muzana kana kuti 66%. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuziva kuti vanhu vari kunzi vari kutsvagwa, vari kutsvagwa pai? Vari kutsvagwa paiko vaya nhimi wa Studio 7 makazvitarisa? Vari kuchera mwenai? Mukundiudza kuti nemukadzi uyo aibvunza kuti mune makore mangani? Makazenge makadai? Akushayikwa mukadzi here? Pabhunu paburwa pachena chenapa. Imi kai, vanhu vasure maziso hatisi marema. Vanhu veZANU-PF musarata chitororo chakadaro soimimi. Vanhu vari kuzivikanwa asinyaya kuti ndevezanupf chete ndosaka vari kutsvagwa, asi vebudiri vakangovetriples vakangoita musangano hapana anoshayikwa. VezanuPF vakarova vanhu vanotsvagwa makore mairi. Hatidi unhu akadaro so.
Isinguwa garewe jirezi. Kuno kumpura ya ramba kuna shesho. Adungu kumpura ya marangu. Indi na mpura ya na yao. Wetruke cheme sezu za shanto tunda tuliki. Nukukira mara wana gana.
Ndicho chii kubadari ya mwana waticha school fees wa nawe wabereke wari kutambura muruzeva waka gara uko kumati kupaticha wajwe mari yake uona zukuita kana ichimkwanira kwete kuda kuvara neza mnenge mchiona wata azisi kufambira zakanaka ticha maticha vape mari zao. Kana mchida kubatira, batira ika wabere kiwa sina, zavari kuita munyika. Nunga taka wanda tisina zaturi kuita, chivoto rine vana wazinga endu kuchikoro. Kuse kusatiwo nao, mchida kupa mari kumwana waticha, onze abata riwe school fees. Mune mchimbonya nyoko vandeja iso, chamuno uchika maticha iwao. Kukana mune zwa muno uchika wape mari. Kuisisi wa berekiyo wakangu kara omuruzeva ti tuita si kwa muti woni woti tiriko bisu wa munu wona wata ati woni za muru kuita ditu
ama zangu taita dambuziko pane mbwena iriku ziriku wone kwa zikifamba murai nire kwa zhoushe zaka zangu mbeviri za sabuku. Hakuchafambiki kwa kutlisa mugomorenya ningwe maone mbwena zaka na ngombe mpiri. Ziliku zingwe na eri kuwone kwa ichibuda mchidamu, chiri uno kurode misheni. Kuchagariki wana wangu waku karabaka fari kwa mzimba. Datenda.
Tinokumbira kunyarwa nao vakuru vemapurisa kunyanya vaPaul Nyati navaGodwin Matanga. Ngavarege kutsigira zvinhu zvisakarurama munyika ivo vari vanhu vesecurity, vanhu vanochengetedza runyararo munyika yeZimbabwe. Vachiita basa rekutsigira kuti zviri kuitwa nezanupiefu zvekufamba ichiruva vanhu ivo vachinyepa kuti vese vanenge vaparirwa mhosva ngavamhangare. Kumangara kwacho kunobatsirei nenyaya yekuti tosvika kumatare inenge yava nyaya inotsimbirirwa iwewe wakarohwa kana wakakuvadzwa. Uyezve mukatarisa nyaya imbo chaiyo chaiko mukatarisa vanosungwa, kunosungwa vanhu veTCCC vasina mhosva kana kuti vanhu vemapato anopikisa vasina mhosva, kuchiregwa mbavha dzakafanana nawo badaya moyo neavo vanana Henrietta Rushwaya vakatione pane zvinhu zvenyu pachena kuti ndivo vakatora asi vakaregwa. Iye zvinezvi mukatarisa tinoona Job Skala vari mukati mematirongo vari kuvharirwa vachinzi vari kusungirwa mhosva yekuti vaida kukurudzira mhirizhonga. Ipasina mhirizhonga yacho vhiki yapera inei kuna kuti vano vamwe vanhu vakasungwa 25 kubudiriro vachinzi vaida kukurudzira mhirizhonga pasina mhirizhonga. Saka mhosva chaiyo chaiyo ndeipi? Unonzi waida kukurudzira newakaita, vakaita vari panze vasina vasati vaita chinhu chachakaipa vari mumatongo. Ngavati nyarewo, ngavazviuzive kuti zvinhu zvavari kuita. Kunyange avo vari kumatare vari kutonga mhosva majaji ngavapatarise panhu pavari kuita, vazvizive kuti aiwa ndimangwana hurumende inogona kuchinja. Zvinhu zvikasara zvakaita manyama aviri mirongo mhosva dzodzoka pavari.
Nyaya yangu iri pakuti hoo vananyatsi avo vaakutya manje, vaakutya kupfurwawo. Sekuti umwe womapurisa mukuru womapurisa akapfurwa, vaakutya dhasai vaakuda kuti timhangare vanhu vane futi. Ati mhangare ngavapere ivava vananyati ivavava. Dai dzatowanda futi chinambo chekuti titaure tinoti ngadziwande dzitaura nhema, achipupura nhema. Vaakutya nekuti zvaona kuti zvinouraya ivoka. Asi kana pakaurawa vanhu vomumaoko chini pati havavhunduki, vanotiurayai.
Chindinoziva ndechekuti chisingaperi chinoshura. Asi ngatirege kuzofoseredza, chisingaperi chinoshura, ngatirege kuzofoseredza. Iyo ZANU-PF yakadikwa zvakanyanyisa, yakadikwa zvakanyanya nguva yayo, yakadikwa zvakanyanya nguva yayo, asi ikati chisingaperi chinoshura. Chinokura chinokotama musoro gudo chayo chinokoro. Imboitai zviruda ruzhinji. Ana mai ndi aisapota ZANU-PF, ana mbuya edu nana sikuru kure edu ndi aisapota ZANU-PF. Zvino azhinji achese akajamuka akuTCCC waudo kubata dikiriro ichangopinda pamwe ringa giresvitsva. Imi munombo zororoka nae washarukwa. Mombo zororo asidai muchitipo mabasa tatai waka pamberi nezandif. Ini kuti ndimfudzi jonzara ndiye andirowa. Zara ndiye andirowa nzara mudumarira. Asidai muchitipo chouraiwa. Tinokusupportai vaguru. Zvino tinobuda kusupporta pamukomana chati pachewiru. Hatina chetinacho kubva kare kubva kuti chimba akura hatina chatapo anacho kana chimwe chosaka hati kusapoti iba ndombo sapata vatsva.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai madzo enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eNigeria anoti akanunura vana vechikoro vaviri achiti zvikwata zvemauto zviri kutsvaka vanhu vakapakata zvombo vakapamba vana vechikoro vatanhatu. Vanhu vakapakata zvombo vakarwisa chikoro cheLocal Education Authority Primary School mudunhu reDoma. Mutauriri wemapurisa Mayaki Mohamed Baba vanoti mapurisa akatora nhano dzekuchengetedza zvikoro mudunhu iri. Mabombo mana akaputika padyo nemahofisi makuru eguta reMogadishu akateverwa nekuridzwa kwepfuti. Zvinonzi varwi vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab vakapinda muhofisi yameya weMogadishu asi hapasati paziviswa kuti pane vakafa kana kukuvara here mushure mechiitiko ichi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mapurisa eSouthern California anoti murume akapfura vanhu gumi vakafa vari pakati pekupemberera goredzva akazviuraya nepfuti nemusi wesvondo mangwanani. Vachiti murume uyu ndi Wu Ken Tran uye anga ane makore makumi manomwe nemaviri ari wechirudzi cheAsia. Mapurisa anoti havasati vaziva chikonzero chakaita kuti Wu Ken Tran auraye vanhu ava vechirudzi chekuAsia.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inorombidza hurumende mukurambidza kubudiswa kwechicherwa chinokosha chelithium ichiti inofanirwa kutengeswa yacheneswa muZimbabwe. Dhora remunyika rotanga gore nekushaya uremu hwakanyanya. Rimwe gweta rinoti harioni magariro evabva kure muSouth Africa achigadzikana kusvika sarudzo dzemuSouth Africa dzapfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande nenhau dzeIsindebele.